Tabudisa Gwaro, riri kutaura pamusoro pekunyunyuta kweAmnesty International maererano nekupondwa kwemudzimai anonzi Anisi Piri ane makore makumi mashanu nematatu kuMalawi. Aiva anorarama neusope. Akaponderwa, zvinoratidza kuti akaponderwa kuti mitezo yake itengeswe kune vanhu vanoita zvemishonga yeupfumi. Ongororo yedu iri kutarisisa kunyanya netsika dzakaipa dziri kuitika muMalawi munova nevanhu vanotenda kuti mitezo yevanhu vanorarama neusope inokwanisa kuvaunzira upfumi. Izvi zvakonzera kuti vanhu vazhinji vane usope vave vanoshungurudzwa, vave vanopondwa, vave vanotorwa vachitsakatika, uye kuti makuva evanhu vairarama neusope vakashaya avhurwe, vanhu vachitora mapfupa avo vachiedza kumatengesa. Idambudziko guru munyika yeMalawi, dambudziko rinova rakatangira kuTanzania, riri kuita kuti vanhu vanorarama neusope vagare vachitya nemhuri dzavo kuti vangangosangana nekupondwa kana kutsakatika.
Pane mitemo here inoranga vanowanikwa vachiita zvakadai?
Mitemo iripo hongu, asi dambudziko ratinaro munyika yeMalawi ndeyekuti vanhu vanonge vabatwa vachipomedzerwa mhosva dzekuponda kana kushungurudza vanhu vane usope. Chokutanga ndechekuti mapurisa vanenge vasina ruzivo ruzere mukuferefeta nyaya dzakadai nokutsvaga umboo. Toona kutiwo vachuchisi vacho vanogonawo kupedzisira vaendesa mhosva dzinonga dzisina mutsindo, dzinoita kuti dzimwe nguva vanhu vanonga vabatwa vapaine humbo huripo vaonekwe vasina mhosva yavakapara, kana kuti vapuhwe mutongo usingaenderani nemhosva yavanonga vakapara. Vanopuwa mutongo unonga wakareruka zvikuru, zvinoita kuti zvisamisa tsika iyo kupondwa nekutsakatika kuvanhu vane usope.
Mungaone zvakadai zvichiitika muZimbabwe here, uyezve pane zvingaitwe here kuti avo vanowanikwa vachienda kunoita mabhizimusi kunyika dzakadai seMalawi kwamataura kuri kuwanikwa kuchiitika zvakadai kuti vawanikwewo vachiwana uye vatingati protection?
Munyika yeZimbabwe hatisati tava nehumbo hwekuti kune vanhu vari kupondwa kana kuti vari kutsakatika kuburikidza netsika iyo kutenda kuti mapfupa evanhu vane usope anokwanisa kuunza upfumi. Asi sesangano rinotarisa zvekodzero dzevanhu, tinoziva kuti rusarura runonga rwakanangana nevanhu vashoma, katinoti vanhu vakaremara, kusanganisa vanhu vanorarama neusope, hurimo munyika dzose pasi pose. Rusarura urwu runonga rwakafanatikata savanhu vanorarama neusope vane dambudziko nenyaya yegomarara reganda inonzi skin cancer here, nokuda kwekuti vanozvarwa vasina iya inonzi melanin yatinayo tose inoedza kuti itidzivirire kubva kumirazvo yezuva. Zvinoita kuti upenyu hwavo huve hunodimburwa nokuda kwezvirwere zvakadaro. Vanhu vakadaro muZimbabwe vanhu havawaniwe vese mafuta akafanana nesunscreen aya anovadzivirira. Tinoona zvekare kuti vanhu vanorarama neusope vane dambudziko panyaya yokuona, zvinovakanganisa kuwaniswa dzidzo zvizere nokuti havakwanise kuverenga nenguva yakafanana nevamwe vanenge vasina dambudziko iroro. Saka matambudziko ekushayikwa kwemagirazi, matambudziko ekushayikwa kwesunscreen, matambudziko ekushaya ruzivo pamusoro peusope imwe nzira yatinoti inonga iri kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Saka nyangwe zvazvo tisingataure zvokupondwa kuvanhu kana kutsakatika kwevanhu muZimbabwe, asi tinonga tichikurudzira kuti patorwe matanho ekuonekwa kuti vanhu vanorarama neusope muZimbabwe vawaniswa kodzero dzavo dzizere, uye kuti upenyu hwavo hunorebeswa nekudzivirira zvinhu zvakaita sana kensa, uye nokuti vawaniswa dzidzo izere, uye kuti vawaniswawo utano huzere nokuti vanosangana nematambudziko atakatataurawo sekensa nokuda kwokuti vanozvarwa vasina melanin muganda ravo.
Pane zvirongwa zvamunomboita here imi seAmnesty International yekuedza kudzokera kuZimbabwe ikoko muchinotaurawo nehurumende nevamwe penhuna dzamuri kutaura idzi dzinosangana neavo vanhu vanorarama neusope?
Uongororo ya tiri kuita uye ya tutara nezwa hiko zino yanga yaka nangana nenyika ye Malawi. Isuse Amnesty International basaredu ndire kunjera matambudziko ekodzero dzevanhu tinotaura nene hurumende tichidzipanga mazano pakuti nde api matano ekutora tinokurudzirawo hurumende dzepasi pose nemasangano anobatsira kuti ubatsire nyika dzinonga dzine matambudziko akadai. Handioni chinomisa nokufamba kwenguva kuti titarisewo kuti muZimbabwe vanhu vanorarama neusope matambudziko avanosangana nawo ndeapi. Asi chatinokurudzira chero tisati taakubatana nedambudziko iri muZimbabwe ndechekuti masangano anomirira vanhu vane usope nevanhu vanhu vakaremara avewo anotarisa nenyaya yatukukurukura nezvayo. Uye kuti hurumende chero pasina zvinonga zvati zvabuda zvokunzi pane zviri kuitika zvakashatisisa ivewo inotarisa boka iri revanhu nokuti ruzhinji rwavo runotambura rwuno pasina anorunzwa. Vazhinji vanogara kunzvimbo dzemaruwa kwavanonga vasinawo anovateerera kuti vari kuti kudii nekuda kwokuti dzimwe nguva vanotarisirwa pasi fanika zvinoitika mune dzimwe nyika dzese. Mune dzimwewo nyika vanotenda kuti havazi vanhu. Kunyika yeTanzania vanotafungirwa unzai wazvipoko havazi vanhu. Saka dzimwe nguva kushungurudzwa kwavanoitwa kunoitwa nekuda kwokuti hunhu hwavo hunonga husina kuremekedzwa sehwemunhu wese. Saka chero tisati tabatana neZimbabwe padambudziko iri hapana chinomisa kurudziro yokuti masangano ari muZimbabwe anorwira kodzero dzevanhu, hurumende yeZimbabwe nemasangano anomirira bato revanhu ivava vatange kuona kuti ndeapi matambudziko avanosangana navo.